Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inokunda zvine mutsindo musarudzo dzenhengo dzeNational Assembly. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nekunonoka kuri kuita ZEC kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano emachechi onamatira runyararo munyika. Wandu wevanhu vakafa mushure mekupfurwa nemauto nezuro unonzi wasvika pavatanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzeparamende mushure mekuwana zvigaro zana nemakumi mana nezvishanu. MDC Alliance ikawanawo zvigaro makumi matanhatu nezvitatu. Bato reNational Patriotic Front rikawana chigaro chimwe chete. Ukuwo vatemba muliswa vakakwikwidza vakazvimirira kuNorton ndiwo vakabva vakundawo musarudzo idzi. Zvigaro zvawanikwa neZANU-PF zvinopa bato iri mukana wekuwandudza bumbiro remitemo yenyika. ZEC yazivisawo kuti ichatanga kuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika nenguva dza10 nhasi manheru ano. Iko zvino tochimboenda kuHarare kune mutori wenhau Jonga Kandemiri. Waswera sei Jonga?
Aiwa, zvakanaka Blessing.
Nhare yacho inenge iri kumbo dimbu dimbu pano nepapo, asi tinofunga kuti tichakwanisa kuti titaure. Wambenge waenda kwanga uchitaurwa nevatori venhau, ungatiudze kuti ndekupi uye zvinhu zviri kufamba sei muHararo?
Kwekutanga kwandamboenda Blessing kwanga kuri kuZEC kwanga vachizivisa zvawataura pamisoro yenhau kuti ZANU-PF yakawina zvine mutsindo, vachigadzirisawo kuti kana kuti nhamba dzavakanga vakapa nezuro vanga vakadziti kanganisei. Saka nhasi vazenge vachitsanangura kuti ZANU-PF yakawana zvigaro 145, MDC Alliance ikawana 63, kuti vamuliswa vakazvimirira chigaro chimwe chete nebato reNPF chigaro chimwe chete. Tichibva tazobvapo tichinopinda kumapurisa aitawo musangano nevatori venhau pavanga vachitaurawo kuti kune vanhu vatanhatu sezvo vataura vafa kusvika pari zvino kuburikidza nemhirizhonga iyoyo, kuti gumi nevana kana kuti 14 vakakuvara, kuti zvitoro manzi 22 zvakakuvara zvakakuwadzwa pamwe chete nedzimotokari dzinokwana kuita sere dzakapiswa.
Vataurawo here kuti vakasunga vanhu vangani?
Hongu vataurawo kuti vasunga vanhu vanokwana kuita makumi maviri nevatanhatu kusvika pari zvino 26, vachiti gumi nevasere kana kuti 18 vasungwa nhasi pamuzinda webato reMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House. Ndopa vari kuti vanhu vanga vakazvivharira mumipanda. Mupanda mumwe chete wanga uine vamwe vanhu gumi vavasunga ivavo, mumwe mupanda uine vanhu vasere kuti vakwane kuita gumi nevasere kana kuti 18. vataurawo kuti pane vasungwa ipapo panosanganisira vashadzi kumashaya mombe. Ndofunga muno ayeuka ndovanga vakamirira bato reMDC Alliance kana kumbatanzo MDC Alliance kuHarare South. Vari kuti ndemwe vanhu asungwa ipapo. Vajekesawo zvakare kuti havasati vasunga vatendai biti, asi vari kuti vachiri kuda kunge vachinzwadivirawo kana kuti yatingati interview. Hanzi tichiri kuda kuti tinge tichitaura navatendai biti, ndo zvavazivisawo izvozvo.
Asi vataurawo here nyaya yemauto kuti sei ari mugwagwa?
Vari kuti mauto akauya mushure mekunge akokwa nemapurisa, vachitiwo mauto anosenza achipiwa zvokuita nemapurisa atingati under the police command. Ndo zvavataura vanga vachitaura vakamirira mapurisa, assistant commissioner Cherit Charamba.
Ko imo muguta zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Muguta muna vanhu blessing, nokuti masikati vanhu vanga vachinzi vange vachibuda vasina zvavari kuita muguta. Asi mapurisa iyo pavataura Mai Charamba, varamba mashoko ekuti mapurisa kana pamwe nemauto vanga vachiburisa vanhu muguta. Vati aiwa hatina munhu atambodzinga muguta, asi vatava tichitaura navo vanga vachitaura kuti mapurisa nemauto vari kutaurira vanhu kuti budai muguta.
Aiwa tinotenda Jonga Chivimba kuti tinenge tinewe kana vautanga kuburitsa zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika nemuchirongwa chedu chemangwanani na 6 a.m.
Zvandingangowedzera blessing ndezvekuti ndabvunzawo sachigaro MDC Alliance Morgan Comich kuti vanotii nekusunga kwaitwa vanhu. Vashoropodzawo kwazvo danho ratorwa nemapurisa rekusunga vanhu pamuzinda wavo, vachiti vanhu vanga varipo vazhinji vacho vanga vari maelection agent kana kuti vanga vachimirira nhengo dzadzichikwikwidza, vachiti vanhu vanga vatobva kumatunhu akasiyana siyana kuti vange vachipa zvavakawana nemashandiro avanga vachiita, vachitiwo pamwe chete nevashandi vepamuzinda wavo ndo vamwe vanhu vari kuti vasungwa.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga.
Ndinotenda blessing.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nekunonoka kuri kuita komishen inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakabuda musarudzo wemutungamiri wenyika. VaChamisa vataura mashoko aya mushure mekushanyira vanhu vakakuvara pamwe nekufirwa nehama dzavo mumhirizhonga yakaitika muHarare neZuro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pavashanyira vanhu vakakuvara pamwe nevakafirwa nehama dzavo mhirizhonga yaNezuro, avo vanga vari pachipatara chepari renyatwa, vaChamisa vati havasi kufara nekunonoka kuri kuita Zeke kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti izvi zvinopa mukana wokuti sarudzo idzi dzibirirwe. Vati vanoziva kuti vakakunda musarudzo iyi, uye veruzhinji munyika vanozviziva kuti MDC Alliance yakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati chinoshamisa ndechekuti zvinobuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndizvo zvinotanga kuverengwa, asi vari kukashamadzwa kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende zvaburitswa veruzhinji vasingazive kuti akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndiani.
Kuda kuzama kukanga maresults, asi zvatidi zvakakangwa toda zvakabikwa nevanhu.
VaChamisa vati vanozviziva kuti vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti vane humbo hwemapepa akasainwa nevaemerera mapato panzvimbo dzaivhoterwa. Varambawo mashoko ekuti pane nhaurirano dziripo pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvitevera gakava riripo panyaya zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo zvakare kuti vane kudyidzana nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakasiya basa gore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. VaChamisa vashorawo kupfurwa kwakaitwa varatidziri neZuro nemasoja, vashora hurumende nekushandisa simba rakanyanyisa.
President angati vanhu vapfurwa otadza kukumbira regerero, otadza kunobata vanhu maoko, otadza kunoona nokukumburana nehama idzodzo, otadza kuti vanhu vese vapfuura ivavo vatodzingwa basa, otadza kuti vatosungwa. Hazvigoneki izvo. Ende wobva wati no problem ndeyekuti MDC ndo ine dambudziko. Tine muhurumende hereso, tine puti yatinochengetera, tine musoja watinochengetera.
VaNelson Mudzingwa, avo vanove sekuru vomumwe vakapfurwa vakafa muchiitiko chaNezuro vaIshmael Kumire, vati vakarwadziwa nekuurayiwa kwakaitwa hama yavo nemasoja mumhirizhonga yaNezuro.
Izvi zvinorwadza. Kune munhu unenge awana hama yake yasvika pane dambudziko rakaita sairori, ichinga chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo, unonyatsochinzwa chichirwadza. asi chinhu chikuru chatotarisira manje isusu kwataata bva kwese titarisa maelection takaata enda kuma election tine unyararo takaata ita makampeni tine unyararo tikasvika pakunovhota tine unyararo asi toshamisika manje kuti komweya wazomuka muno muHarare kuti pachitanga kupopotedzana ikukuru kutaugwa marizauzi ezviri kubuda pama election zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya mainnocent souls but izvozvo zvinhu zvinorwadza chisingazivi kuti kumutemo uyu wanga wapuwa mutemo wekuti aende kunofura anga achizivawo kunofura here kana kuti wanga achingonofura vose vose kana kuti vaingoda kuti anyaradzika kuti chaiva chii hatizvizivi asi isusu kurwadzwa takarwadzwa zvisinga
munenge nawe mufi vakristu wokumire vati semhuri vari kuda kuripwa nehurumende zvitevera kupfuurwa kwakaitwa mukoma wavo akafa nezuro
munhu anga ane mhuri yakati kurei ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza nokuti munhu anga asiri mukati mezvematongerwo enyika badheni yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri saka izvizvizvi hatizive kuti zvichange zvakamira sei kumbanzesheni inotodiwa nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda chikoro mukadzi wake anoda kuchengetwa zvakanyanya kumbanzesheni inotodiwa
zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vakonstantino chiwenga vabuda padande mutande rezimu ai vachiramba kuti masoja akapfuura vanhu nezuro vachiwenga vati masoja akazopindira kunochengetedzwa runyararo mushure mekunge vanhu vapfuurwa nevavanoti vairatidzira ava ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Tevera mirizhonga yakamuka muguta nezuro pamusoro pezvakabuda musarudzo muguta mange makanyarira nhasi sezvo masoja nemapurisa anga achiudza vanhu vashoma vanga vaenda kumabasa kuti vadzokere kudzimba dzavo Godwin Mangutika anoti panyaya inotevera
Zvitoro mabhanga nemahofisi zvange zvavhurwa zvabvarwa nguva dza12 dzisati dzasvika sezvo mapurisa nemauto vange vachiudza vanhu kuti vadzokere kudzimba dzavo kuti vasapinda mutsekwende misika inotengesa zvakasiyana siyana kusanganisira maflea market zvavharwawo sezvo vanhu vange vari kutya kurohwa nemasoja kutaura kudai mapurisa nemasoja akapakata zvombo ari kutenderera mumigwagwa yemuguta mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti hapana chinovashamisa pane zviri kuitika nekuti vakazvinyora mumagwaro avo kuti mauto ndiwo ari kuvhiringidza zvinhu zvese munyika varohanya vati kuramba mauto ari mumugwagwa kunoratidza kuti mauto ndiwo ari kutonga
zvinoratidza kuti Zimbabwe ya under military rule ta under military rule ta under martial court ta under martial law the constitution has been suspended mbozvo zvikitwa nemapfuru nemasoja hazvisi pamutemo hazvisi constitutional hazvisi lawful hazvisi democratic so vanhu vakapembedza munhu abata mai masoja achibvisa mugaba akati mugaba enda but mugabe astori yeproblem problem takutoona kuti mauta ndoagari problema
mutauriri wesangano rinomirira varwiri verusununguko vadouglas mahia vashorawo zvakaitika nezuro vakati hazvifaniri kudzokororwa sezvo paine nzira dzokupedza matambudziko nadzo
kwete kuti kuenda mudhorobheni kunorova vanhu kana kuti kunopaza zvitoro kana kunoita zvimwe zvinhu zvakadaro izvozvo kuva munhu asinei nemutemo ende hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo mutemo wagara uripo kubvira mumba nepamba nemunyika mune mutemo saka ngatitedzerei mutemo asi hatifari nezvakaitika
varichard mahomba vanoongorora zvematongerwo enyika vari pasi pesangano releaders for africa network vanoti mhirizhonga inokanganisa upenyu nevamwe vasinei nezvematongerwo enyika
naizvozvo zvinoratidza kuti vanhu vemunyika medu takafanira kubatana toita yatinoti ensure kuti there is peace nenguva dzese nekuti izvozvo zvinotibetsera nekuti nhasi mabhanga akavharwa vamuwani vangu vachida zvimwe zvinhu zvakakosha vana kugona kuzviwana izvozvo zvakakosha pamusaka pekuti most businesses were closed and public institutions
zvichakadai munyori anoona nezvemutemo muzano pf vamunyaradzi paul mangwana vati bato ravo rine urombo nezvakaitika vachiti hapafaniri kutomboita mirizhonga pamusoro pesarudzo
hatidi kuti timborasikirwa noupenyu nenyaya dzepolitics tofanira kuva vanhu vanogona kuita sarudzo dzavo murunyararo tichiziva kuti ikodzero yomwe nomwe wenyu kutsigira waanoda haisifaniri kuva mhosva inoita kuti tiurayane kuti uyu asarudzirei kusapota wandisingasapoti.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Masangano akazvimirira nevari kuongorora sarudzo vashora zvikuru kushandiswa kwaitwa mauto nezuro mukurwisa vanhu vairatidzira, izvo zvakazokonzera kufa nekukuvara kwevanhu. Patisha Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kuHarare, Zimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati bumbiro remutemo yenyika rinosungira mauto kuchengetedza nyika, kwete kuuraya vanhu sezvavakaita nechitatu.
Yeah, kana takatarisa zvinofanira kuitwa nemasoja edu enyika, masoja enyika vanofanira kunge vari vanhu vanochengetedza Zimbabwe senyika uye kuchengetedza vazvizvarwa zvemuZimbabwe. Hatifaniri kuti kana tikaona masoja achifamba tobva tatanga kutiza tichifunga kuti upenyu hwedu hwamunjodzi. Tikatarisa bumbiro redu remutemo pasection 121 pasection 212 rinotarira rakanyorwa zvinofanira kuitiwa nemasoja edu. Rinoti iro masoja anofanira kuchengetedza Zimbabwe, anofanira kuchengetedza maZimbabweans, zvichireva izvozvo basa ravo nderekuchengetedza. Asi zvatakazoona zvichiitwa mumastreets eHarare neZuro, handingati inini vanga vava kuchengetedza maZimbabweans, nokuti tinoona kuti pane ropa rakatozodeuka mumaoko emauto.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum, amai Justina Mukoko, vatiwo hapana chikonzero chingapiwa nemasoja kuti arwisane nevairatidzira mapurisa aripo.
Tiri kushushikana zvikuru nezvakaitika nezuro, nekuti zvataa tiri kuona ndezvekuti mapurisa anga akwanisa kuti adzore panga pari kufurikidza kune vanga vari kuratidzira, kuti pakazokokwa vemauto kuti vauye kuzoita zvavakaita. Tiri kunyanyoshushikana nezvavakasvika vachiita vasvika mumigwagwa. Kuurayiwa kwevanhu chinhu chataigona kudzivirira, nekuti vaigona kushandisa dzimwe nzira dzekuti vanhu vasaite zvekuraudzira zvavanga vachiita.
Mutauriri wevaimbova varwi vehondo yerusununguko vaDouglas Maiya vashorowo mhirizhonga yakaitika vakakurudzira runyararo munyika vachipomera mhosva kuMDC Alliance.
Daidza kuti tizivise vanhu kuti zvakaitwa nezuro zvinosuwisa, zvanga zvisingafaniri kunge zvakaitwa nokuti chiri pakati pesarudzo.
Asi mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vashora hurumende nemauto mukushandisa zvombo kuvanhu vairatidzira vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika. Vari kuongorora sarudzo pasi penyika dzemucommonwealth vashorawo zvikuru zvakaitwa nemauto. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vari kutungamirira vaongorori vecommonwealth vaJohn Drummond Mahama, avo vaimbova mutungamiriri weGhana, vati zvinhu zvinoshoresa nyika kana nyika ichishandisa pfuti kuvanhu vasina zvombo. Mapurisa vanoti vanhu vatanhatu ndivo vafa kusvika pari zvino, asi sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti vanhu vanogona kuva vachipfuurikidza, uye zvakare vanhu vanosvika 25 vakakuvadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yechino ichiziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose, makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera, ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo. Tombotarisa azvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Muzinda weVatican wazivisa kuti mutungamiri weRoman Catholic Church Pope Francis vaudza vechitendero chavo kuti zvidzidzo zvavo zviburitse maonero avo ekuti mutongo werufu haubvumidzwe pasi rose. Hurumende yava Donald Trump vanhu vemutungamiri weAmerica yaburitsa urongwa hwayo hwekumbomisa kuvhenekwa kwemafuta edzimotokari kuitira kuti paonekwe mashandiro avo. Mhirizhonga yakaitika muHarare neZuro iri kushorwa zvikuru nevakawanda vari kuti munyaya dzesarudzo hamufaniri kunge muchideurwa ropa. Nyika dzakawanda dziri kushorawo zviri kuitika muZimbabwe. Mizinda yeAmerica neBritain iri kuyambira zvizvarwa zvadzo kuti zvisapinde mudhorobha reHarare sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Masangano akaita seUnited Nations, Amnesty International, Human Rights Watch, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kushorawo zvikuru kushandiswa kwepfuti pavanhuwo zvavo sekunge munyika mune hondo. Britain inoti miriri wayo muZimbabwe, amai Catriona Lane, vaita musangano nemakurukota ehurumende nhasi vakavaudza kuti vabvise mauto mugwagwa. Vati vatambirawo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuda kuongorora mhirizhonga iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Reverend Levi Kadenge veMethodist Church uye vaive mumwe wevakuru vemauto veZandla High Command munguva yehondo vaBernard Manyadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaManyadza.
Ami yatinayo yakaumbwa kubva mumaLiberation Forces largely. MaLiberation Forces anga achishanda pamwe chete nevanhu. Pakaita mistake yepano kufunga kwangu. Mukaona Ami yangu National Army is the People's Defense Force yatochinja maitiro. Ami iyoyo yakumira kuprotecta power. Zvikaenda kuemfananidzo weAmi yaMabutu seseko. Yainzi Army National yaingomirira kutumwa namabutu. Pakaitika mistake, Army yedu payakanzi National Army inofanira kunge yakanzi People's Defense Force kuti roo inyatsoita distinct kuti basa reAmy nderekudifenda vanhu nekudifenda constitution, kwete kuenda trigger yepinda soldier umwe asati ambonorwisa enemy chaiyo chaiyo atowana pekuchirova zvino, nekuti kurova vanhu vari defense rezi vanhu vari kutokumhanya wakuwarovera chii, wakuwarovera shungu dzei. Saka inini ndinoblema zvachose command structure yekuti Army iyi yatraina into fascist Army regrettably. Chiri kutondishamisa ndichocho chekuti Army iyi yakushaya rukudzo rweupenyu hwemunhu. Mukangoona Army yadaro yareactionary Army.
Reverend Kadenge, chimbopinda iwo tione muri kuona sei nyaya yemhirizhonga iyi?
Tiri kungonzwawo nekuonawo zviri kungoitika. Hatifari kuti zvakadaro zviitike munyika yakasunungurwa kudai. Ndozvandingangotaura chete kuti hatisi kufara nazvo.
Todzoka kwamuri vaManyadza, mutungamiri wenyika ati arida kuumba komiti yekuongorora kuti chii chakaitika uye komiti inenge yakazvimirira. Zvingabatsira here kugadzirisa nyaya iyi?
Ai, mukuru wenyika ngaakonde nemakinzi, ndiye komanda yanchifika. Ngaatore disciplinary action commission yekuti commission yekuenda kunotsvakurudza kuti kuti zviitwe kuitiriswa sepolitics kunanzurudza nadzurudza. Apa panongoda straight disciplinary action akapa iyo putidzo neammunition ekuti endai munoita assault semuriko assaulta kembi yeenemy. Akapa order iyeye ndiye anofanira kuenda court martial period. Zvokuda kutsvakurudza commission kupoliticize issue isiri kuti isinei nezvepolitics. Politics ingadzitambwe zvakanaka icho. One man one vote ingaitwe zvakanaka iyi. Pakuzonochiunza maani kuti because ndine incumbent chega ndingonovhovhonyera kuti ndinopfuura. Hatiri zvinhu zvakafana iyo. Haisiyo new dispensation yatanga takatarisira. It is negation of my values aya takaita gore rakapera muna November patakabvisa vakuru ava.
Todzoka kwamuri Reverend, ndimi vakuru vemachechi, panga gadziriswa sei?
Iti takungoona kuti dai vanhu vangopfava zvavo, vanhu vangomirira zvinotaurwa zvacho kuti zviitike, tongoona kuti pakupedzisira kwacho zvinobuda sei, kwete kurwa nekuurayana zviri zvaitika izvi. Tinoona zvichisuwisa zvikuru kuti chinhu chakadai chingaitike munyika medu panguva ineyi. tiri kuona zvichitoti wadzawo chaizvo.
Todzoka kwamuri vamanyadza, dambudziko ringagadziriswa sei rapinda musha?
Inini handizi kuziva kuti command structure iri yeZNA yakamira sei, kuti kwakabva unit iyi ndekupi, kana kuri kupresidential guard nequick reaction, nokuti president vamutrouble iyo presidential guard chimanyai mwende munoita assault. Kuya iri a formation yekuenda kunoita assault, semuri kuita assault kuita overrun and enemy camp. Vari vanhu vari defenders, mukavati vari vakapfurwa kumusana ka. Apo kupfurwa kumusana kura kuti munhu avanga ari submission, yekuti isu takurwa taakumhanya zvataona AK iyo. AK yataitaura kuti AK ndeyekusunungura vanhu, haisi AK yakuenda kunodzvanyirira vanhu. AK yandiariona zvino yaye kudzvanyirira vanhu, haisiri yekusunungura vanhu patakange tichiizezeza. Kufunga kwangu ini, unit iyo inokwanisa kuaidha kuita reorientation kana kuchiita disbanded.
Reverend Kadenge, todzokawo kwamuri, kurwisana kune matambudziko akaita sei pachimiro chenyika?
Vanhu vaakungorwisana pasina mhosva iripo, kana kuti vanhu vari kupfurwa, nokuti hatina kuona vari kupfurwa vacho vachidhosera. Vangopfurwa chete pasina zvavanga kana vanga vachidemonstrata, vane marights avo kaekudemonstrata. Mapurisa vanozviziva izvozvo, dai anga ari mapurisa handaifunga kuti nini aibva angopfuura kudaro.
Avo vanga vari Reverend Levi Kadenge veMethodist Church, manzwawo kubva kuna vaBernard Manyadza. Vaviri ava vanga vari panhare muHarare. Zvichakadaro, Zimbabwe Council of Churches yanamatira kuti munyika muve nerunyararo, ichishoropodza kupindira kwemauto. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa paUnited Methodist Church muguta reMasvingo, Reverend Temba Suwela, avo vanoshungamirira ZCC muMasvingo, vashora hurumende vachiti zvayakaita hazvina kunaka, nekuti vairatidzira vaita izvi nekuda kwekodzero yavo iri mubumbiro remutemo yenyika.
Ichokwadi zvakaitika nezuro muguta reHarare. Isu seMasvingo province, ini ndakamirira Zimbabwe Council of Churches as a coordinator. We are sending a message to the government yekuti zvose zvakaitika izvozvo, isu sechurch we are condemning it. Whatever zvinhu zvazvaitika, kutorwa kweupenyu hwevanhu kupfuura, isu tiri kukondema kuti dai hurumende yakatsvaga imwe nzira yekudispesa ndiyo vanhu, pane kutora gani foot as if paita hondo. Panga pasina hondo yanga iripo, vanhu vaida kutora kuita exercise their democratic right in Zimbabwe yekufambawo vachiratidzirawo. Hapana chimwe chinhu changa chiri kuitika paya, asi takatora kutakaona kuti isu as a church vanhu vanga varikuda kusenda their message kuhurumende, hurumende ndobva yatora futi vakuuraya vanhu. Saka isu as a church tiri kuti izvo zvakashata, zvakaipa zvakaitwa izvozvo, ngatimirirei maresults edu mune zvakanaka, tichimirira kuti zvomukuru wenyika aitwe announced.
Reverend Suwela vati nhengo dzavo dzaita munamato wekukumbira runyararo munyika kuna Mwari panguva iyo veruzhinji vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo. Vati vanoda kuti vanhu vose mumatunhu ari munyika vabatane pakunamatira runyararo uye vatsanye kuti minamato yavo inzwikwe naMwari. Imwewo nhengo yeZCC, mufundisi Kuraone Mutimwi vashoropodza Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vachiti mabatiro airi kuita zviri kubuda musarudzo ari kugumbura vanhu vakawanda, vanhu vachizopedzisira voratidzira.
Chokutanga, isusu sekereke tinoda kuti vakuru vedu vanotarisana nezeki, vaudze zeki kuti zvavakunza shungu noukasha muvanhu vaakubuda achienda mumugwagwa inyaya yekuti zvavakavhota nemarizaus akutarisira ari kuvanonokera. Saka ngavavaudze kuti basa ngariitwe nekukurumidza. Tinotarisa kuti vakarongeka, vanogona kuita zvinhu zvavanokurumidza, zvorega kukonzera kuti vanhu raite hasha dzokuti pamwe pane zviri kuitwa nokuseri zvatisikanzwisise. Tinozvikondema, hatinei kuti ndiani akaridza pfuti iyoyo kana kuti zvakaitirwei. Hatitarisire kuti pfuti ine malive bullets iridzirwe muvanhu vachipfurwa, handizvo, hazvisi rugara, handizvo zvatiri kutsvaga.
Mufundisi Mutimwi vativo vedzisvondo vacharamba vachinamatira nyika kuitira kuti mweya wemhirizhongano wekuurayana usabate vana veZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti tichange tiinemi zvakare mangwanani nenguva dza6. Iko zvino ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Lejona njani mtawazo muhle ola mugela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Ya, ekuseni CM17 bekukhawum, everything was okay. But then kathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiendlini, we are just expecting anything.
Amapolisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla le-NPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe kutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapolisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla lezanu PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti OMDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela separire nyatwa emini namhlanje njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisa elemelika elebhilitane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa kwabantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu, besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelane ezisaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezisaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size ziphethe sezilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokhu kumbe khona sisazokubona okune?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo, ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana nalabanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswane kusukisela emuva ngesikhathi sempi yenkululeko kubo Morogoro nabomgagawo lasezambia bebulalana bona bodwa kuze kuze kufa uTonko Gala, kuze kuze kufa uSolomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yokusebenza yokubulala bonaba abayibo abaphethe izintambo kathesi, okunjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala labo abantu abaphethe izikhahla. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele. IZEC yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe, ekumthetho, isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ye ekule South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini yeHarare namhlanje lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanakosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina ngisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasotsha ngisagada umthofo. So manje sakwazi ukuthi amasosha njengomele protected thina sengoyiwa sigijimisayo. Ilizwe lesikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla ngithi ngiyangena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha asakwazi sekho CFBela senzeni.
Umnomzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngokuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akube nzima ngoba thina abanye besifuna emsebenzini kodwa sesihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adimile edolobheni. Kodwa ngisathemba ukuthi kusasa ngcono ngabe uvuka kungcono senesi ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Luphahla ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elilokuthula.
Into eyenziwe yi-government yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu and namhlanje sabona abantu bebexotshwa uginyiza abantu izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusithi banxawangena vele ubona amasosha ayiseyimayima uhlivelo wesabe uhambele kachana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto ade siyikhanyelele sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula, kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Incube esakamusi eHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Yeah, ekuseni siyemsebenzini bekukhawum, everything was okay, but then ngathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikhomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayela ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi le-NPF linqobe eKwekwe Central kwasekusithi ilunga elizimele ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. IZEKI zakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Kunjalo nje kobulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emaofisini ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvotelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Iziphathamandla zebandla leMDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu, zathi zona besizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapolisa axotshanise amalunga la angene emaofisini abo ababhaxabule kabuhlungu, abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano weMDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo, waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Amayouthi abuyile lapho ngene befuna ukugidela ukucelebrate ukuthi nawo ukuthumile. So bathe becelebrate bona phana begida bekhangathini. Babone sokubuya i-riot levela eFebridge. Sicalisa ukujumpa ama-tela ho. Siyachaya abantwana babantu phakathi. Abanye babalela. So bathi akula muntu ocelebrateayo abantu abasuke behamba.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumelela ayihambanga kahle kathesi ama-result esilawo ngaba i-National Assembly aka-president asikabi lawo, so bona bayasirisole yakhe. Kodwa singananzela vele inkulumo zikaNelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, amagama akhuphayo ukuthi khona umarali akhe awugcina ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi ubona yiba bawinileyo. Khomphana kwamele sikhulanzeni ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usancintisa uyakwathi ngizadliwa umenzaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle, abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvothela i-MDC Alliance okusoba. Eharare kulo hlupho kuyaxatshwana, kuyaxokozela. Nimadolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini kumbe ngokungasikho. Kodwa engunanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo ukhanya abantu bayafuna ukuthi ibavuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapolisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguChris Gande.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga, iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Khongozelani ku Studio 7 insuku zonke. Lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abenhlanganiso ezizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebesule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli beMDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubiga uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso yeCommonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcini sihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project uNkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele. Kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ngani amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokhu akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokhu. Kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga lebhodi le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangele indaba yamasotsha siwabona izolo emastradeni eHarare yilo sizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bagcina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu bezimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo beZANU-PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu nokubangela umonakalo emahofisini aweZANU-PF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayikuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zeZANU-PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe yimiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela lolu dlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela seParinyatwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo kasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho yikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
abantu bezimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi upresident esijamisa akala masotsha awathumele ebantwini le mbhobho ukuthi bazodubula abantu. Othumele amasotsha ebantwini ngupresident u-Emmerson Mnangagwa nguye lo mlando wokudubula abantu. Kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguye olecala ngobwephansi kwavela ngaphonoko angazi ukuthi yikuhlanya okungakanani kuyethusa lokho. Esesimelele ukuthi balethe ama-results.
UChamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza nomongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Nginene iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi kwezombusazwe zesavela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kwele Somalia labelizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumpuqazo weGugurawundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South uhlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokho sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo ngqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele ePhalamende uMnumzana Thande Kuzintimkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba eMandebeleni lomtshado waseZANU-PF ingathi iyaxaka. Kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha eMandebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyizikhunyana okuncinyane. Mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga kuyizikhunyana lokho komumbu bokwani bazakufa ngendlala. Babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabajanga ngogodo bengabathembisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone ngathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khona okuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabi buya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezalwini. Ngitsho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala indlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurawundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo. Kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizibalise. Okokuqala, njengoba ubaba uMkandlebe ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi sicelezisiluku yi-covert. Ungancindezela abantu isikhathi eside, ngitho bekuphila khona ngikwakho, ubafikise kusibanganesigabasesane seGugurawundi ukuthi babobeze babone ukuthi akula lutho abangalenza kungekho wena. Bacina sele ku-situation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu laba sebekusifisenze ngaleyi, nxa usubalanda ubanikeza ngisho umgani wenhlanyelo, ubanikeze lokuzimbuzo okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise. abantu labana bagcina sele kubona ngazani wena uJesu owesizulu uMesaya. Yiyo indaba yokuqala iprofethi abantu bakithi bakusimo sesibili. IMatebeleland isi-affectwe kakhulu ngama-mike esingathi ngesilungu ngama-migratory patterns. Abantwana bezanu abayiko abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatebeleland.
Babumkandla sigqibe ngamafitshane ukunqoba kwezanu PF lokho kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo eloku iphinda khonapho njengoba okamhlangana ayibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. Kanti izanu emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya bele zinto zabo. Uyatsho hamba uye eWest Nicholson wehle ungaza kuthi ukuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi igwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi ngeyinye ingxenye yeMidlands eMashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labantu abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi votele izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutikita uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibona ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngiyesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapho abasuka khona besebesithi kwanele asiza kufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba nesithi bakumkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sibe silokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu beMashonaland asisayifuni. Liyeza ilanga elinjalo, ilanga elinjalo ilanga eliyisithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxe ndawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla onqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende. Kulesizalwane seZimbabwe esidutshulwe safakwe leSouth Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutho kombiko wethu lesikhulumeli samapholisa eLimpopo uKenel Mwache Ngwape, odutshulwelo ubesekhombini ebithwela abantu abangamathuma amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusa. Bathe befika eKrenskop Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuke izigangi ezine zihlomile zaqala kubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dudulweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlambu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka. Amapholisa acela lo lwazi ngalezi gebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku-079-89-45-501 gumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesihlakalo sesengezwe kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezihlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyukuthi ufuna imali, fast money, kumbe ufuna something nje ma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in security njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizukulwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uBrit Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjweni kwabantu ngoba angeke uthi ibhasi suka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Promise Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ubusela obubhahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke yikuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe. ngenxa yokusilakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli. Yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi. Njalo ngeke bekume ezilonga.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.